Chirongwa ichi hachisi kungotarisa vagari vemumacommunities vanorwira kodzero dzevanhu, asi tiri kutora vagari vari mumacommunities vanotove nezvinzvimbo zvatingati isusu kuchirungu influential positions, zvinzvimbo zvinokwanisa kuti zvibetsere pakushanduka kwakanaka kwezvinhu mumacommunities. Saka vanhu vatakatora kuMidlands, tikatora kumaTebeleland North, maTebeleland South neBulawayo kuti tinyatsobikana tichiziva kuti ramangwana redu kwatakatarisana nako uku kuna kuti kumhe musha une runyararo sezvo takatarisana nesarudzo hombe ichaitwa 2018. Saka ibasa revatiri kushanda navo ivava, zvikuru nokuti vanoremekedzwa kwavari kutobva ikoko kuti vadzise kana kurambidza zvamuchoto vanhu vangakonzera mhirizhonga.
Ivo vamuri kudzidzisa ava vanenge vachibva kumapato api ezvematongerwo enyika? Tichiona kuti mhirizhonga inonongedzerwa kune mapato ezvematongerwo enyika.
Zvatiri kuita apa ndezvekutora vasiri kumapato ezvematongerwo enyika. Vane zvinzvimbo zvinoti vematongerwo enyika kana vari munzvimbo vanokwanisa kuteerera, vachiteererwawo vanhu vayavaya vane uremera munzvimbo kana kuti mumisha, ndivo vanhu vakatora ivavava kuti vauye vazoungana tichidzidzisana kuti zvinhu zvavangaite sevanhu vane chiremera mumisha yavo yavakagara, takatarisana netsarudzo dziri kuitika gore rinouya. Saka vanhu vagara vane zviremera kudhara.
Vanotarisirwa kunge vachitanga kushanda riini?
Tsarudzo dzatotanga vakandemire. Mukatarisa mapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika, vatotanga yatingati pachirungu campaign.